zvinhu zvangazanga zvichionekwa kuti kupokana kwemataurirwo avo, mafungiro avo nemataurirwo nemafungiro emutungamiri wenyika President Trump zvinhu zvanga zvagara zvava nenguva zvichiitika. Asi chanyanya kukatyamadza inyaya yenguva yazvaitika kuti vaTillerson vadzigwa basa vachibva kuAfrika.
Munoona sekuti pane zvazvinoreva here kuti havana kupiwa nguva yekupedza kushanya kwavo kuAfrika?
Zvinenge zvinooneka sekudaro kuti havana kugona kupedza zvavakanga vafambira kuAfrika, nokuti kusvika kwavo nekusvika kwavo vachisiya basa nekumwe kutaura yavafungidziro chete yekusanyatsokuziva zvakanyatsoitika. Asi fungidziro iripo pane mucherechedzo kana chiratidzo chokuti vanogona nge vakatoita zvokuzonzi chitodzoka kumusha uye uchisiya matomu ekutungamirira Department of State.
Chadzingisa vaTillerson basa chii sokuona kwenyu?
Tikatarisa vakanga vachitaura zvinhu zvakasiyana zvakanyanya, tikatarisa kunana Syria, tikatarisa nyaya dzekunana Qatar, vaTillerson vainge vaine zvavaitaura, vaTrump vachitawo zvavanenge vachitaura zvakasiyana. Saka tinoona kuti pakanga paine kupokana kwakanyanya, uye kana ivo vaTrump zvavo pachavo havasi kuzvivanza kuti maonero avo nemafungiro avo anga akapesana neavaTillerson.
Munofunga kuti America pane zvairi kuda kuudza nyika dzepasi pose here nokudzinga vaTillerson basa?
Pari zvino hatigoni kunyanya kuti America ine zvaenda kuudza pasi rose, asi tichiburikidza nemutungamiriri vaTrump tingataura tichiti vaTrump vari kuda kuzivisa nokuudza pasi rese kuti ivo bedzi ndivo vane muono kana vane shoko rinofanira kuteererwa.
Munofunga kuti Zimbabwe pane chayarasikirwa nacho here pane nyaya iyi?
Panyaya iyi tingati vaTillerson vanga vari munhu anga achikoshesa kuhurukuro nekutaurirana, tichitarisa nekusanganisa nezvinhu zvakafanana nokuti ambasada ari kuAfrica wekuZimbabwe Harry Thomas anga achitaura zvakanyanya nenyaya dzokutaurirana nenyaya dzokubatsirawo Zimbabwe takakunyaya takatarisana nesarudzo. Saka tinenge tichiona kuti zvanga zviratidza kuti Zimbabwe yanga ichitaurwawo apo naapo, asi vaTrump pachavo hatisati tanyatsokuona zvakanyanyocheka zvavachikuzotaura pamusoro peZimbabwe. Saka tinogona kuti Zimbabwe inogona kunge yarasikirwa nemunhu anga achigona kuzotiteerera kana kuti anga aine chishuwo nechinangwa neAfrikawo, sezvo ari munhu akaitoendawo kuAfrika kunozwa nyaya dzeAfrika.